Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 12, 2019. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Kip Stube.
Tonight on Live Talk, we are talking about a number of issues, including skirmishes between Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo and Zimbabwean protesters in London.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on our 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voaindebele.com.
Thanks for joining us. If you've just joined us tonight on Live Talk, we are talking about various issues.
Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo had a torrid time in London when he was confronted by several Zimbabweans who molested him, and those people were identified as protesters. He was in the company of other Zimbabwean officials. They were attending a meeting at Chatham House.
Miles away from London, Zimbabwe's netball team was in action in Liverpool, where it beat Sri Lanka 79-49 in their first game of the Netball World Cup. They clash with Australia tomorrow.
At the same time, there was friction in Bulawayo between acting Mayor Tinashe Kambarami, several councillors and residents over the suspension of town clerk Christopher Dube.
Join the show right now and tell us what you think about these issues. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yeah, kunja loke mfoe, tunja.
Ngiyaphila ngiyathaba.
Yeah,
kakhulu. Netball.
Yeah, netball. Phakathi phakathi ball.
Zimbabwe.
Zimbabwe ya China.
Zimbabwe ya China, Sri Lanka.
Yeah.
79-49. That's a big margin.
Yeah, kakhulu.
Kakhulu.
Yeah, but we are wazi tama scores lana abalwa njani.
Yeah.
Ngamuntu angaphosela. One.
Over ado kanda uku.
Yeah. Ngabe ungaphosela ngapha.
Yeah.
Uhlohle. One.
Oh.
Angilasho.
I mean, maybe it's 3 points for each score. I don't know. But
yeah, something.
The fact that
we win. Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe, ugijimisane labantu khona ngale ngathi kumba abantu bamgijimisile, omnye wamthela ngamanzi. Besithi mphela kumele ukuthi kukhululwe abantu basentilongweni kule Zimbabwe. Abakubandla le-MDC, labasikhuluma ke ngomnumzana uJob Skhala, labanye ke abetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ye kuze banjalo ke kubulawayo siyakwazi ukuthi kuyaphiwa khona ngani. Siboneke ividiyo lapha ibhotabhota utown clerk kumbe ngithi umabhalani wedolobho lelo ethethisana lomnumzana uTinashe Kambarami, ngoba uKambarami umxotshe uDube umsebenzi uChristopher Dube phela. Sithi kenze kuhle kuningi okwephulileko kulangale ke edolobheni. Bekungani kunenhlamba sibili ezinzima ekade zikhihlizwa ngoba uDube. So sifuna ukuzangana ukuthi lithini ngendaba lezi ngelana kuhlelo sixoxweni kunjalo futhi.
Ndizo zwo Gibbs totanga nokukorokotedza vasikana vechikwata cheZimbabwe netball team nekukunda kwavaita Sri Lanka 79-49. Mangwana vari kutariswa kupinda zvakare munhandare vachisangana neAustralia. Ndofunga musi wesondo vanenge vachisangana zvakare nechimwe chikwata cheku is it Ireland?
Yeah, mbona zani Ireland.
Yes. Yeah. Saka vanenge vachitariswa zvakare kutamba mangwana, votamba zvakare musi wesondo. Kunhabvu yevakomana kutinoziva kuti makatamba nhasi mangwana mozorora. Handizivi kuti sei vabva vangoti votamba nhasi mangwana obva vatamba zvakare.
Mbona zani isikhathi sangkona kuti nxave senkudleni havadlali isikhathi eside, isikhathi sangkona sifitshane.
Nguva idiki.
Yeah.
Okay.
Kuti vasevenza sivili kukichima lapano.
Ndizvozvo kumhanya ndizvozvo. Tikatarisa nyaya iyo yekukunda kwaita chikwata chenetball. Totarisawo zvakare zvaitika kuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vaimasangana akasiyana siyana anosanganisira vebato reMDC kuUnited Kingdom kuLondon uku. Varatidzira vachishoropodza hurumende yavaEmmerson Mnangagwa pamwe chete negurukota rezvikudzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pama video ari kutenderera pamadande mutande tirikuona vamwe vashitodira mvura kuna vasibusiso moyo pavanga vakuedza kuti vapinda motokari hadzoti kupinda motokari kwavanga vachakwa kuriko kumhanya vachitiza here kana kuti kwavanga kuriko kuti vanga vapedza zvavanga vachiita asi tirikunzwa pfungwa dzakasiyana siyana kubva kune vanhu vanga vachionawo video iri tichaedza kuti kurikure nezvazvo todzokera kumusha muguta reulawayo tanzwa kuti kwaitawo zvakare bongozozo zvichitevera tsamba yakanyorwa nezuro nevakafanira kubata chigaro chameya weulawayo vatinashe kambarami vachinyorera munyori mukuru kana mabharani wekanzuro yeulawayo vachristopher dube vachivamisa basa pamusoro pezvipomerwa zvakati kuti zvavari kuvapa zvekuti vakakanganisa mafambisiro emari nebasa muguta reulawayo takaona vadhube vachiramba kutambira tsamba iyoyo pakaita kuchinjana kwemashoko zvikuru vemashoko ainyanyobva kuna vadhube asi tazitaura navadhube nhasi vataura kuti ndine urombo zvikuru nemashoko andakataura nezuro ndozvinoitwa nemunhu anenge akatsamwa asi hakuzvidiwe kuti ndozvandaireva asi taonawo zvakare nhasi vakambarami patataura nawo vanga vari kumapurisa vachimhangarirawo vadhube nemashoko avakataura nezuro pamwe chete nezvavanga vachizvaitwa nhasi nevanhu vavati vauya vakavarwisa kumahofisi avo ekanzuru taonawo mavhidhiyo nemapikicha vakambarami vachirakidza ropa ranga richibuda mumaoko mavo mavanga vachiti vakuwadzwa nezvaitika nhasi kwatonzwa kuti vamwe vagari varatidzira pamusoro penyaya iyoyo vachinyunyuta nekumiswa kwatown clerk kwozoita ndo nyaya dzatiri kuti kurukure pari zvino gibs ndotunzwa kuti tatove nava panyika kare manzira vanove vesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vari kulondon vakari manzira togamuchirai muchirongwa chedu
tinotenda makadiniko
aiwa tinotenda siapila yes maybe you can start by explaining to us what happened at Chatham House
right what I need to make clear from the beginning is that people are getting the impression that the demonstrators were all members of the MDC alliance. That is not the correct position. This demonstration was organized by a number of organizations which included Zimbabwe Human Rights Organization, Rose Zimbabwe, the MDC Alliance itself, the Zimbabwe Vigil, and other human rights organizations based in the United Kingdom. So it is basically all human rights organizations that were represented there. And what happened is Zimbabweans in the United Kingdom, especially in the opposition and the civil society movements, are not happy with what is happening in Zimbabwe. And then we felt very, very concerned by this delegation from the government of Zimbabwe coming here to tell lies, projecting the situation in Zimbabwe as being a good situation and a new dispensation, whereas we know very well that is not the correct position. We have seen a lot of things happening. For example, the recent arrest of Job Scala, that is only one of many things that has been happening. Civil society leaders are being incarcerated, they are being arrested and charged with funny charges and so on. The democratic space is not there. It's shrinking every day. So for them to come here and then project the situation in Zimbabwe as a new dispensation is quite an insult to us. So we felt that we should go to Chatham House and demonstrate to tell the world that these guys are liars. What they are saying is not correct. The situation in Zimbabwe is worse than what it was during the Mugabe era.
Mm-hmm. But by attacking the minister, is that not going too far, Mr. Karimanzira?
I wouldn't call it too far. It's unfortunate that the video clip that is circulating doesn't tell the whole story. That attack was provoked. There was a member of the CIO who started beating people, the demonstrators, and those people were reacting. So it's just unfortunate that the video clip focuses on the moment when the protesters were beating that CIO member. What they were doing was pouring water. If you look, that is what they were going to be doing, which is quite common here. We do it if we are not yet with somebody, we do it. But nobody meant to assault somebody. That assault or whatever, that was a reaction. It was provoked.
Yes.
Yeah, isiNdebele uyakhuluma baba. Uthi sikhulume nje ngamafutshane ukuthi sizwe ukuthi okwenze sibili ukuthi abantu bethele umnumzana Sibusiso Moyo ngamanzi njalo lokuthi bekhahlele lo wakade hamba lawo laye kuvele ngaphe kwaya ngaphi kunoko
yikuthi abantu laba oSibusiso Moyo labo Nick Mangwana i-delegation yona le Zimbabwe government ibuye lapha e-UK isizokankasa ukuthi khona ithole uncedo from i-international community besithi bona izinto sezilungile eZimbabwe. Thina umbono wethu sibona kungamanga khonoko ngoba sibona izinto eZimbabwe zingakalungi ziba worse every day njengombono wethu. So thina sihambe ukuyatshengisela eChatamouse ukuthi sibonise umhlaba wonke ukuthi abantu laba banamanga. Sase sibamelela ke ukuthi baphume. Ekuphumeni khonaphana sebeqedile. Kulapho khona oqalise khona uhlupho lololo ukuthi khona abantu bebese betshayana. But ukutshaywa kwabo laba abantu yibo abaqalileyo. Kunomuntu we-CIO oqala ukutshaya abantu khonaphana. Ama-demonstrators nawo asebeqala ukubuyisela.
Ye, siyawuza kakhulu ke siyabonga kakhulu ngizokuthiwa ke silo mlaleli.
Ramba yini muri barinare vakari manzira timbonzwa kune muteereri. Hello?
Hello?
Ye, ndiani vari parunare?
Ndistole.
Vastole, makadiko?
Tinosimba, pakadini kwa muri.
Aiwa kuno kutsene tipeo maonero yenyu nepfungwa dzenyu munyaya dzatiri kukurukura nhasi tine nyaya dzakati kuti. Tine nyaya yezvaitika paLondon izvi kuti vanhu varatidzira. Kuita nyaye kukunda kwechikwata chenetball cheZimbabwe, kuitawo nyaye kusagadzikanawo mukanzuro yeulawai.
Haa, ndinoda kutaura yeLondon.
Taurai tinzwa.
Zvinhu zvazvinofanira kuti zviite izvozvo. Zvinorwadza, mukaona mararamiro anoita vanhu kuno kwatiri kuno.
Imi muri kupi?
Ndogara kuDigita.
Okay, Saka muri kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira vachinyomba gurukota vachidira mvura vachidaro hakusi kuzvidza here mukuru wenyu wehurumende.
Kuriga maelections hakusi kuzvidza vanhu.
Handizivi hangu panyaya yemaelections nokuti umboo chaiwo handinawo mavhi11 handina.
Kurova vanhu vari kudemonstrate hakusi kuzvidza here.
Ndofunga pamwe panenge paine zvikonzero zvavanenge vachipawo munyaya dzakadaro.
Ndizvimwe chete chatinoende vanhu vava vaita zvakanaka stereki just because kunyepa chinhu chakaipa vanhu kungotaura chokwadi kunoita sei.
Munokuluma
here kutaura chokwadi nokuti kana ukabva kuno kuchienda kuUK wondinyepa kuti zvinhu kumusha kuZimbabwe zvakanaka izvo zvisiri right ndochii.
Handiri kutonzwa muvoice menyu matoita hasha nechiki zvese zvasangana. Munokuluma futi.
Zvinorwadza mufunge zvinonyatsa kamizwa kuti pain yandinayo pamwoyo pangu ka. Pain yandina izvoti ino muZimbabwe ni wese pain iyoyo. Is not good mufunge.
Maiwa pakaoma. Asi vatori.
Chingondudza kuti munhu anorarama imbo imagine kuti munhu anongorarama sei upenyu hwatiri kurarama uno. Kuno umwe munhu ane pfungwa dzakanyatso kupana chai chai angasvika paekisende kuti upenyu hwatiri kurarama kunoko vakomana kuna anomboti vambohona.
Asi tanaida kubvunza vasitori ndaichida kubvunzaya kuti tingati here mhosva igadziriswe neimwe mhosva kana mhosva igadziriswe nekumwe kukanganisa zvakare.
Aiwa kukanganisa kwakatetwa kuna hakuna kwakagadzirwa.
Ndokutaura kuti vanhu vanozo kuti vanoratidza
kuno inzwai kukaitwa demo kunorohwa vanhu kuno handiti whether it is peaceful handiti kutozoona kwati cha violence kaitwa demo paya payaka so inenge yaprovoka seizvozvo zvaitwa ndanzwai hani mazvo kuti yaprovoka ndivo zvavanoita nekuno picture yevaipa kuti export akenda nayo kuUK zvavanoita kuno to vanoprovoka vanhu vanenge chidemonstrate handiti kusvika vanhu vazotsanga manje.
Aiwa tinotenda vasitore nhati munza kuti munokuluma futi here.
Andizokulumi zvangu handifari ndakagumbuka kusvika panlast week ndiri kutopoira nehashi.
Tiri kuzvinzwa vasitore.
Hazvinaki zvirikitwa nevanhu ivavava hazvisi kumbo handizi tangoda kuti upenyu hwevanhu huzomboenda kupi shamwe munotoexperienza chimwe chinhu chipa experimenti noupenyu hwevanhu. Shiva munomboziva ndoda kuudza imwe secret yamunenge musingazivi nini handitika mukaenda papari renyatwa izvo zvandiri kutaura ka pane mawheelchair 4 kana 5 handiti
anenge ari
iyeya mawheelchair to ukasvika nomurwere paya unotozva kuti tichisina mawheelchair mawheelchair aripo paya paya chokwadi to be honest mawheelchair aripo asvitsi kana 10 papari renyatwa hospital mukatarisa mablanketi aripoka hatoite kana kufuga kupa murwere kuti afuke blanketi rakatenga nasimiti kare ndori chiripo namanje. What are these people doing?
Aiwa tinotenda zvikuru vasitole nekupinda muchirongwa regai tinzwewo kune vamwe vateereri kuti vanoti
chimbozwaiwo kana pano mwana anotonzi witinesa nyaya atozwa kuti zvechiwapo chokwadi.
Thank you so much.
Okay.
Gibbs. Mr. Stole is very angry. He is supporting what Zimbabweans in London did to the foreign minister. He says that's what should happen. And I asked him, is it the best way of solving
issues? Yeah.
Yes, fire with fire. He says if it should be, let it be.
That's a tough situation. Yes. I think many of these issues are solved through democratic means.
Yes. And
one of the means is obviously to protest peacefully.
Peacefully, yes.
And do things in a diligent way.
Yes, but he's saying, as what Mr. Karamanzira said, that the demonstrators were provoked. So he's saying that's the same thing that happens even in Zimbabwe when people demonstrate peacefully, they end up being provoked and people being shot at.
I'm sure that we are going to get the government side as soon as possible. We are trying to get hold of the minister in London. Maybe we'll manage to get to the minister and all the
Mr.
government.
Mangwana, I saw Mr. Mangwana, he issued a statement and he's saying that what happened today is an embarrassment to the nation. Let me see if I can reach that statement. But tichi tarisa statement ya tumirwa navamangwana tombonzwa kuna Karimanzira neshona kuti chii chatora nzvimbo ku London. Taura yenyu vakarimanzira.
Nhasi ku London kwanga kune musangano wanga uriko wanga uchisanganisira makurukota ehurumende akabva ku Zimbabwe vazivusiso moyo na Nick Mangwana. Musangano uyu wanga wakanangana nekuti vataridze pasi rese kuti zvinhu zvanaka muZimbabwe vachitsvaga kukumbira kuti international community iuye kuZimbabwe kuzobatsira kugadzirisa kuti upfumi hwenyika huchinaka kuZimbabwe vazoita mabhizinesi nokuita sei. Isusu takaona sekuti izvi vari kunyepa inhema dzavauya kuzotaura kunoku. Tinoziva kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kunaka, zvinhu zviri kutoenda zvichiita wesi. Kana nematarisiro edu totoona sekuti zvatoshata kukunda zvakanga zviri panguva yaMugabe tikatarisa udzvinyiriri huriko kuZimbabwe nezvese zvakangowanda wanda. Zvinosanganisira mazuva mashoma apfuura kusungwa kwakaita vaJob Skada. Unongori muenzaniso webhati zvinhu zvakadaro zvinogara zvichiitika nevatungamiriri vemapoka akasiyana-siyana vanogara vachingoshungurudzwa vazhinji vari kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzisina nemusoro wese dzeudzvinyiriri. Saka isusu takaronga kuti titaridzire, tinotaridzira pachatamhausa acho tichitaurira pasi rese kuti zviri kutaurwa nevarume avo inhema dzega dzega, hatisi chokwadi. Saka mukutaridzira kwedu tavamirira kuti vachibuda mumusangano macho tigotaridzira tichivachoropodza. Pakubuda kwavaita pane mumwe musiyaiwo wavanga vainaye atanga kurova maprotesters. Saka pakurova kwavaita maprotesters azodzorera. Kana mukatarisa pavhidhiyo iri kubuda ndopanozobuda akurohwa iye, asi iye ndiye anga atanga. Iro gurukota iro ranga richidirwa mvura ndozvanga zvichiitwa nevaprotesters. Zvokuzorova izvo zvakonzerwa nokuti uyo musiyaiwo uyo atanga ndiye kurova vanhu.
Thank you so much. Thank you so much. Vakarimandira rambai muri parunare timbonzwa muteereri ndofunga tine muteereri tina vangwenya rinjani baba vangwenya.
Nyapira ami.
Yes. Baba vangwenya ukubona njani ufuna kukhuluma ngani wena?
Okay, vena le lapha ngizokuma lokho kwenzakala kobulayo kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba la thaba sezi ngapha sikhaya ukhayini sezidlungini nqawo lalela abanye bekhuluma abangakhulunywa sakungelinicele kodwa eliyabenzele ukuthi thina ngapha sijabule sitheka uthi uyafika uthole kunzima futhi uzibuzawo kadani kuthole kulungile laphana ungene laphana uthole ukuthi kulabanye abasikhokhelayo abangasiphathi kuhle kodwa thina sisithethi sesibambeni sesiyizimbabwe eyalungisa izinto zalunga kodwa kusibanzima kakhulu kanti sisithethi sebhotswana sesizikhona wathi wakhangela uthole ukuthi asitalanga kuhle lakho sihlezi sivale asinamapasipoti ngike ngahamba kanti sisalungisa ipasipoti mathole ukuthi ipasipoti yakhona kayiphumi kubala lokhu yalokhu kodwa kathi ngapha lo sefike zoxosha ulokuzini ngapha utamtek yena kodwa esuka le kwenye indawo lekuthi ngabe thinalathathi lokhu zakhetha lo wangapha kubulaya kuthi asifundisela kuthi into zethu so into zethu azimanga kuhle ngapha njengakhayana ngithole ukuthi hayi xakhaza futhi kwakwenzakala ekwenzakale eliverpool le elokhu mane ebritain kusibuhlungu futhi kakhulu ngoba lwana umuntu ngiyoqasa ukuthi alukhuzele abana abantu ngase be-retain impaka kwangasekushiwa ngokuthi ingane sakubana abarongo kodwa abona la baphamanisile ngokuthi balungise ulokuzeni uhlupho ngolunye uhluphe kumele ukuthi ngayebona bakuphethe ngendlekhonaukuthi ngaye bakhulumiseni ukhulumisana khaya yiko kukhanya kuqakathekile kuno ukuthi lihle lisebenzise izinto ezinye indlela ezingalunga ngoba kusasa kuyahlupha futhi kokokunye kwezinga ngikhayele khonapha hayi bengala amaningi nje kodwa bengijabule ungene eseleni nami kodwa ngizibuhlungu ngoba lapho sezikhona le sasitalanga ebantwini kude sezisigathile ukuthi singabotshwa ekhaya ngale sokulungile ukuthi yafe kuthole kubanzima west lapho esihamba khona alesi sibuyele ekhaya quma ngendlela zokuqhumeka kodwa uthola sisithathele ezinye izinto lezi amagrosa lethu okwesabisa ukuthwalela abantwana njoba ngale khaya kunzima ngothi thini kamantwana lokuthi kuthathele futhi
hayi kuzima ngwenya siyakuzwa kakhulu ngwenya siyabonga kakhulu ngathenga kusasa
hayi lami yabonga duli
yes so that is Mr. Ngwenya he's talking about the suspension of the Bulawayo town clerk and he says you know the guys should have done something better than what people are seeing on video and all those things
yeah I think
yes so then he goes to London and says at the same time you know those protesters should have done their things peacefully. He says, you know, there's no reason why you should actually, you know, make something like an eye for an eye. You know, you can't revenge in that way. He says it's very dangerous. Because when you go back home, what is going to happen?
Okay.
You know, Mr. Karimandra is there.
Exactly. So before that, let's read the statement from the Minister of Information. So they've just released this statement on Twitter. And it says, in part, the Zimbabwean delegation to the Global Conference for Media Freedom in London had great engagements with different stakeholders. Government condemns the violent attacks against the delegation by a group of opposition protesters outside Chatham House in London. It is tragic that the spectre of violence during protests witnessed in Zimbabwe, which forces the security services to act, has reared its ugly head in foreign land, discrediting not the government but the hoodlums themselves and embarrassing peace-loving Zimbabweans. And then it goes further to say the attacks have not, however, disrupted Minister S.B. Moyo's successful engagements in the UK in any way. Undeterred, his program continued with fruitful meetings with the Secretary General of the Commonwealth and investors. The program ends tonight with engagements with the progressive Zimbabwean diaspora community and other key stakeholders. So now he's also using a certain word here, hoodlums.
Yeah, but also if I go back to the statement
here.
Yeah,
continue there, yes.
The statement says that the way the violence, or I mean they are claiming it as the violent protesters, violent protests, he says which forces the security service to act, which means if it was in Zimbabwe, the security forces would have to act again.
Yeah, so I think here, in a way, but he's saying that security services always act when there's such violence.
But so that doesn't warrant that the involvement of security forces.
That's all right, and there's the use of this word, the hoodlums themselves. I don't know what he was meaning there. Maybe if Mr. Mangwana, you're listening to us, open your phone because we're trying to get hold of you. So let's get to Mr. Karimanzila and get his reaction on some of these things that are happening. So, Mr. Kalimanzila, in brief, just 1 minute, you have heard what the Secretary of Information is saying, you know, about your actions on the ground there in London. Can you give us a quick reaction?
Yes, I'm not surprised by what he is saying, but what is clear from his statement is that the Zimbabwean government is he uses excessive force. You can tell from what he is saying that he is wishing this had happened in Zimbabwe, then the security forces would have used the force, which as far as we know includes even killing unarmed civilians. And when you look at it, the other common thing with what happens in Zimbabwe is that the CIO person provoked the demonstrators, which is also the same thing that happens in Zimbabwe. The demonstrations in Zimbabwe they start peacefully until some ZANU-PF people who are planted within the demonstrators started becoming violent, provoking the security forces to act. And the security forces then will act in an excessive manner. So that is what they failed to duplicate here, because here there is rule of law. They were pleased there, but they didn't intervene in the manner that ZANU-PF would have wished.
Tichitarisa mangwana vakare manzira, tiri kunzwa kuti pane urongwa hwekuti zvizvaro zveZimbabwe zviri kuLondon ikoko zvimwe zvichanoratidzira zvakare kuLondon. Mungatiudza kuti kuLiverpool kana kuLondon mungatiudza zvakamira sei?
KuLiverpool kune mitambo yebhora remadzimai Netball World Cup. Vasikana vedu vekuZimbabwe vari kutamba zvakanaka chaizvo chaizvo, uye tiri kufara nazvo. Asi tine zvatiri kusora zvakanangana nevanhu vakauya nevana ivava. Vana ava vatambi vebhora chaivo chaivo havasviki makumi maviri, vanogona kunge vari gumi nevana. Asi vanhu vakauya vanopfuura makumi mashanu. Vazhinji vacho ipapo vanhu vakangouya kuzodya mari chete, mari dzaifanira kunge dzichisenzeswa nevanava. Vana ava magariro avari kuita kuno kuti tiri kuziziva kuti haana kunaka kana kudya chaiko chaiko vari kutambura. Muhotera mavakange vakabhukirwa vakambotanga vabuditswa zvikanzi vanogara kumahostel kuzosvika taita noizi chaizvo. Taita noizi ndopa vakazonyara vanhu vehurumende yeZimbabwe vakaona kuti zvaakuzikana nenyika yetu ndobva vavadzorera kuhotera. Nezuro chaiche vanga vasati vava neshangu dzekutambisa nadzo bhora ravo, ivo vanga vachifanira vachitanga vatanga gemu nhasi, asi nezuro chaiche vanga vasina shangu dzakakwana. Kuzosvika futi taita noizi ndokuzotengerwa shangu idzodzo. Saka zvinhu zvacho zvese zvinotoda kutoti titongoita musindo kuti zvinhu zvifambe, vana vabate zvakanaka. Saka tinoda kunotaridza mangwana tichitaurira pasi rese futi kuti vanhu ava muri kuona vemuZimbabwe vakauya nevana ava vakatoya kuzodyira mari vanava, vakatobira vanava mari. Pane umbo huripo kuti pane mari dzinopfuura makumi mana, handisi, 1000, nearly 40,000 dzakadyiwa neboka iro rakauya nevanava. Saka ndo pane zvichemo zvedu, ndo saka tiri kunotaridzira mangwana kuLiverpool.
Okay, saka mbobatai muri paparunhare Gibbs, tinzwe kuna Bongeni, but what he is saying is that tomorrow they are going to demonstrate in Liverpool where the Zimbabwe netball team is playing, because they are saying the way the players, the netball team players are being treated by the authorities, it's not up to standard.
And so he's saying there are so many of these officials.
Right? Yes. So we'll come back to you regarding. I think there's a Mr.
Bongeni. It's Stole Cohen. Stole Kunjan. Mr. Apilo Akulu, I want you to know what you're doing. Mr. Apilo Akulu, I
want you to know what you're doing. I want you to know what you're into ezakale Zimbabwe vela abantu bazibushini kakhulu into ezakale Zimbabwe, ngoba kuqhubeka abalungu e-MDC abotshwa lengwanacala. Ayisikho cala phela lokhu ukuthi umbuso kamnangabo wehluleka, lokho ukuthi uma abantu bengakhuluma leyo nto sekumele babotshwe, angikuboni kuyinto e-right. Lokho kufuneka ukuthi wonke umuntu eZimbabwe asikume mpela awu uchothoze kakhulu umbuso kamnanga kwakho maybe ungazama ukwenza ubungcono noma ungaphumanga phela masiyaqhubeka sithi umbuso kamnanga ku right abantu besiphika kunganazi imali abantu kungenamsebenzi izinto ziyadula emashopu angiyiboni into right mina leyo abantu abaqhubeke bekuhlumeza bawuhlukumeza kakhulu umbuso kamnanga kwakho maybe ungagcina intshintsha izinto phela masingathula izinto sithi izinto ziright sithule izinto zibheda kanjalo sesiphika kanje angiyiboni mina kuyinto eright abantu bezimbabwe baqhubeke beyitshengisela kakhulu basukume ngamandla amakhulu bawuchodoza umbuso kamnangagwa uzethenge izinto phela masingathula angeke uhambe luphi umbuso kamnangagwa uqhubeke ubheda kanje angiyiboni mina kuyinto eright leyo
hayi siyabonga kakhulu Sithole ungathelela kusasa baba. Okay, bye bye. So, okay, what Mr. Stoll is saying is that the protesters are okay. You know, they've got a right to protest. And he says, well, you protest in different ways.
Mm-hmm.
So he says Zimbabweans should continue protesting until, you know, the government bends to their needs. So he says, you know, there's a lot that has to be done. So I'm told we've got someone on the line.
Hello, Diana, what are you now?
Hey, Magadigo.
Hey, Diana, Abu.
Ndibaba Moyo.
Baba Moyo, Makadi.
Tinosimba Makadiko.
Aiwa tirapenyu taurai tinzwe chirongwa ndechenyu.
Ya regai ndite kwasangu watereri manera akanaka. Andoda kutauro dambudziko ratinoona. Kuno kwatirifeza mataura pa dambudziko ndiri kuti kuno kwatiri ku South Africa. Nidambudziko rakakura chose kuvana veZimbabwe vanonga vachienda kundoringwa maasilamu avo kuomafe vachinge vasvika ukokoko vanosvika vachisungwa sautorongo saka panguva zhinji samufundi ndogara achindovaona kutorongo kwavanenge vari saka tinenge zamu nenzira dzose kuti gono kuti rubatso rugono kuvapo kuzamapo napo chimiro chiri kuno kushimiro chinorwadza zvikuru nekuti nguva zhinji ndogashinda ako toa navo vaenda kumaasilamu vanosvika vachisungiwa anorijekiti waenda kupretoria central police station vasvika uko kudwa mari mune munhu 3000 kana usina unogara kana 3 months muri umomo kana mukadozoshaivisisa mari yacho unoiswa kulindela kwacho koko futi zvemasvikako unogara ma6 months apa zvehama kuti zviende ukoko kulindela kuti zvinde paunu mari zvinotshaka zvisina mapepa saka zvimwe zvinhu zvatinogasangana nazvo zvinorwadza zvavaikurudzirawo vari mukati metorongo kuti mufundisi dai maigona mazviisawo pose ndakambozama kuenda kunewspaper ndikaenda kuredio kwezfm ndichivapowo mastatement iwawa saka zvimwe zvinhu zvinorwadza tova mavhidhio atakatora tikazama kuti mwanga famba saka idambudziko rikusangana vana vezimbabwe
ndizvozvo
vari mukati imomo saka ndo chimwe chichemo chatinacho.
Alright, aiwa tapanzwa vaMoyo ndofunga vateereri vari kunzwawo nevamwe vanenge vari responsible vanogonanga vari kunzwawo wanzwa Gibbs vari kutaurawo matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kuSouth Africa is saying if they go to try and renew their permits some of them are being arrested and detained at Lindela. So he said that they requested him as a pastor who visits them to notify the outside world.
And if you go to Lindela, the next thing you're in Zim.
Yes, you get deported.
Yes, we hope to get Tinashe Kambarami and some guys about the Bulawayo fiasco.
Yes,
you know?
But I think there is a caller. There is
a caller now. Yeah, what says it to Slovan? Slovan, let's go on.
Gogode. Magadi kwa Gogode.
Nivara kwa Magadi.
Chaka simba wa Gogode wa Rukupa. South Africa nyaya dziri mudariro ndidzodzo batai tinzwe pamuri kuda kubata napo
mune itinti
tiri kutarisa ikuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vari kuLondon kune gurukota rezve kudyidzana nedzimwe nyika vasiwisiso moyo pamwe chete nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vaniki mangwana vane musangano wari kuita ikoko unotarisa nezvemashandiro evatori venhau asi vana vezimbabwe varatidzira vakaguma vadira mvura vaminista moyo nevamwewo vavanga vainawo koita nyaya yekuti chikwata chenetball chezimbabwe chakunda Sri Lanka 79-49 koitawo zvakare nyaya yekuti kuvulawayo town clerk vaChristopher Duwe vakapiwa gwaro nezuro rekuti vange vachimiswa basa rakabva kuna acting mayor vaKambarami Tinashe Kambarami asi vakaramba kutambira gwaro iroro itasunzwa nasi pane pasimboita kuratidzira nemaskemishes sakataura henyu.
Ya ndichoku panoda kuri kuti dzavachikana vanogona kufura bora zvindeti darika vakomana. Seti ndoda kutaura nezve kuratidzira kwaitwa ku yiki. Zvino tishoti zvinowanza kuti zvinoitika munyika kutikonzeze kuti ite zvimwe vanhu vakangopata nezviri kuitika kumusha zvakawanda zvinongorwadza vanhu kunoti kudhura kwezvinhu koti kusungwa kwevanhu vanenge vasina mhosva saka vanenge vashapirwa manje maitiranda varuna saka dei vanga vachigona vaifanira kumbopfeka masutu akasiyana sezvinoita zvaizvi kuti inombochinja wapfeka wopfeka imwe sutu yakanaka saka dei vambochinja kuita kwavo varuna ava vakwanisa kuti nyika yedu iindiindi kana vakaona kuti zvinenge zvinovanetsa ngavangomboitawo vamwe vatonge tione kuti zvinenge zvakamira sei kana vanenge vatonda vaya vakanga vachirasika ivo vanenge vachiti fambai makadai apa pamuda kuira vakwapa pane gomba takambowirapa nyika yedu iindi yamberi nekuti zvinhu zvinongoitika zvinongotinesei ite zvino tikatovafuri nyaya yemapasipoti mapasipoti hakuna mapepa acho vanhu vari kunoti nemapemiti acho asi mapemiti akavhenekisaya aya zvinoti hatikwanisi kumarinyiwa saka ngavaite zvinhu zvinofadza vanhu kuti pani singafaniri kutishatirwa vanhu vanongozoshatirwa macho.
Saka muri kutsigira kuti panzvimbo yekuti patsvagwe nzira dzokuti vanhu vataurirane kuratidzira iko ndo kuchaita kuti zvinhu zvigadzirisike.
Ndevatogona kuti kana kunenge kwakuendwa vanhu vari kwatingoratidzira nekuti ukaratidzira ari kumushaka vanhu vacho vanongozoporera vochienda kumusha saka vari kunzeko vanenge vakatosenuka ivo kuratidzira kwatotida kuekuuite ekuva kuri kumusha evamwe vatomboisa zvinyere mudimbu.
Aiwa tinotenda zvikuru vagogode, thank you so much.
Orit varume mo vanotsika zvakanaka.
Thank you so much. Mr. Gogode is also supporting the action by Zimbabweans in London, demonstrating against the government and Foreign Affairs Minister, Sibusiso Moyo. And he says that if that had happened in Zimbabwe, things would have gone the other way. Some would have gotten shot. Yes.
So we are also waiting to get some of the people that we invited on the show. But Sislo Baba, Derek, a phone in. Derek, come on, we hayi sondela ecingweni Derek, phela abantu babona ngazani uphakathi kwegapha mzali.
Hello
Derek, uyangizwa kuhle?
Ya, ngikhona njani.
Ngiyaphila kakhulu, wena ufisa ukukhuluma ngani nomzali?
Hayi makhulu ngokuthi akusebenzi ukuthi ngoba vele abasilalile
nje. So bebesichithela isikhathi nje.
Ah, vele bazingala bakulalela phakathi kwezolotela.
So ufisa ukuthi manje kumele kwenziweni nxa kunjani?
Vele unofamba ukuthi wakhulu nje ukuthi bangafukiza nekuthi ngizongoba vele akuni izinto
zonke. Wena ngobona kwakho ubona ngazani abantu nxa bengasatshengiseli kungalungiswani manje?
Noma azobatshengisela vele bazabuyalo basibukule ngoba vele batshengisela abala mbhobho.
Ehe.
Bona bale mbhobho bakwanza ukuthi babasibukule.
Aha.
Ngoba lokho kwafinda ukuthamba manga bathi bayezobulala izinto. Sekuqase into ngokuzilaba.
Yebo phe. Aha. Aha. So hayi no kuyazwakala mnumzana sibonge kakhulu.
Hayi.
Yes, sibonge kakhulu ke ubaba Derek uthi demonstrating or not demonstrating is the same thing in Zimbabwe. So he says you can demonstrate as much as possible but no one is going to listen to you. So he says it's just a waste of time.
Yeah.
So now, let's maybe we can get all of these guys in London, you know, the netball fellows.
Yeah.
So I'm sure we've got Elvis Mpofu, who is in UK. So he's under a certain club called the Warriors.
So not the Warriors that lost to DRC?
No.
Okay.
It's the Warriors Social Club. So these guys have been raising money for the netball team, and they're saying that they are very happy with what you know the Warriors are doing. So maybe let's go back to Karmanzira. Is it still there?
Mr. Karmanzira, vanofananga varipo vakarimanzira.
Hongu ndichiripo.
Vakarimanzira, tombotarisa nyaya yenetball. muri kubatsira tiri kunzwa muri kubatsira vana vari ku London iko ko vari kutamba tiudzewo kuti I mean how are you helping them in which ways are you helping the netball players
chekutanga takatanga kunova takanova tambira pavakasvika
ndaikumbira kuti mungotaura nechirungu so that it covers almost everyone, my even my friend here, though he's Sean Akol, my friend.
yeah, we went and received them at Manchester Airport last Friday. Then on Saturday there was an event that we hosted a fundraising event. On Monday there was another event that we meant to host, but they were barred from attending that event. Again, it was because the officials had realized that we instead of putting the money that we would have mobilized, instead of putting it in one pot, we decided to be giving it to each the individual, the girls individually. Mm-hmm. So this did not go down well with the officials, who felt that the money was supposed to be put in one pot and the officials would be responsible for distributing that money. But then we were already not happy about the fact that this delegation was too big, and we were aware that they had already misappropriated some of the funds that was meant for the welfare of these girls, and we're not going to do that. So they barred these girls from attending the Monday event. Mm. And also they are making it difficult for the outside world, for the Zimbabwean community, to communicate with these girls.
Mm-hmm. Yes, and to benza njani ukuthi bevimbe ukuthi amantombazana lawa engakhulumile abantu bonke. Ngachaka sindebele khona.
Ilapho abahlala khona vele ukuze ufike uyakwanisa ukufika but ukuze ukwanise ukukhuluma labo bangabuya amankazana labantu uzathola bona ama officials bangkhona sebekhona labo sebebakhangela ukuthi sebezama ukuthi bangakhulumi anything nxa ukhuluma labo abantwana labo uyabona vele ukuthi balokwesaba kakhulu abasakwanisi ukukhuluma bakufuna ukukhuluma. Okunye siyaze sikhulume labo ngefoni kumbe okunye siyaze sikuzwe ngabantu abaseZimbabwe. Ngabantwana laba sebekhuluma lezihlobo zabo eZimbabwe. Izihlobo zabo sezisifonela ke thina sezisitshela ukuthi khona abantwana laba abahlalanga kuhle.
Singathi zokuthiwa ke bebengala lezicathulo zokudlala i-netball.
Izona izicathulo izolo nje ntambama bebengalazo izicathulo baze bathengela izicathulo ngamuva kokubana thina sesiqalisa umsindo ukuthi khona sibone ukuthi khona abathengelwe yini sibe sesizama ukuxosa imali thina ukuthi sibathengele thina abantu laba basebona ukuthi hayi lokhu sokusirius basegijima ke basesiyathenga izicathulo bazithenge ntambama after 8 ntambama.
Hayi siyabonga kakhulu ubambe khonapho ucingo ungayikhatshana joke
zvinozvisatsitsi Gibbs kuti kana vanga vasvika nguva yekuti vatarisa mutambo wavo wekutanga their first game with Sri Lanka and vanga vasina yes proper shoes for the game
yeah
vozotengerwa boots nezuro maneru you know you need time to try the shoe
yeah, yeah.
And make sure it fits well
yeah.
And you get used to it.
That's
so
right.
If you try it specialist in tsoka dziri dzakakura nadzo idzi I need time yekuti tsoka boots itamuke Gibbs
yeah.
So
because what I know is you used to play using your own feet and
yes yeah
if you're given a football boot
yeah.
You know, you wouldn't even do it.
No.
You just take it off and So the same applies. I mean,
yes.
You have to try your boot
and you get
and see whether it works or
yes.
not.
Yes. Saka, vakari manzira. Murukuwa na weri mkana wakumbu garapasi ni waru kutunga mira chukwata chewa na ya we netball.
Awasi kuda kugara nesu pasi waru kuto itazu mzajo sokunge e-politics. Havasi kutitora sema Zimbabweans. Vari kuti ivo matauro pana mai vari kutotungamirira chikwata chacho vari kutoti timu iyi ndeye Zimbabwe and ZANU PF ndiyo iri kutotonga. Saka vari kutoita zvepolitics pane kuti vazvitarise semutambo. Saka vari kuti utaure navo vanofanira kutanga vagutsikana kuti hausi uri munhu weZANU PF here.
Paka umaregai tinzwe kune muteerera ari parunhare tina mukoma muzo makadii mukoma muzo
Simba makadi mukoma jonga.
Daga Simba murufona murukupi.
Ndiri South Africa.
South Africa nyaya dziri mudariro ndidzodzo tipei tinzwe zvamuroda kutaura nazvo.
Mukoma nyaya dziri mudariro ndadzinzwa zvakaoma dzinorwadza futi. Ndoda kutanga nokutaura neyaitika ku UK. Yao vanga vane video rekusedileta kuzorohwa kwaita vanhu chinji yemasiyo. Ini ndiri kuti nyanya ndinetsa ndechekuti varina vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachitowedzera kusenda more money nokutoinda kunofambira kuti nyika yanaka. Andisinya kuziva kuti vari kumboti nyika yanaka pakudi kusora kwane zuro anonzi anonzi akasunga weMZC. Muno muSouth Africa togara tichiona mamembers of parliament vana EFF vane vachiratidzira vanotaura zviri kwachena zviri direct. Kodzero dzedu kunyika uku dziri kunyanya kutorwa ivo vobva vabuda vachinoti nyika yedu yanaka dzokai muinvesti apa ite zvino tikatarisa pakabva vamugabe chingwa chaicho changa chichiri kudhola takaterera musi wechinganopera kwane zuro kwaitaura livestok vanonzi vanhunzi vatongwera meno vaita nzi ite zvino nyika yava kuinda kwakanaka pakabviva vamugabe chingwa chachiri kudhola ite zvino chaaku $5 inflation iri kutoramba ichirova parungodedzera kuti taakugadzirisa nyika.
Saka tingati here imi munokurudzirawo kuti pange pachiita nzira idzo dzekuti mugadzirise nadzo matambudziko nekuti tiri kuona vamwe vanenge vachikurudzira kudai pagarwa pasi.
Kugarwa pasi ndokwacho kuri kunetsa because ite zvinoti kunzwa vachamisa vari kuti vamunangarwa ngavauye titaurirani kongavambo vamunangarwa vacho ngavambobudawo pachena tinzwewo kuti vane vari kuuyirawo here kutaura navachamisa. Zvisangoita sekuti chamisa ari kungotaura nemuromo chete kana ari chamisa ari kungonyepa here ivo ngavabudewo pachena voti tsvaka munhu anoita kuti tigone kugara pasi timbotaurirana tigadzirise nyika zvaigona kufamba apa vachamisa ike zvino ndovatiri kungonzwa kuti tikuti vamunangarwa ngavauye vataurirani vanhu vakati varatidzire kumucha vari kurohwa.
Aiwa
zvinhu zviri kurwadza zvingaita.
Tinotenda zvikuru mukoma muzo.
Alright, tinotenda mukoma jonga.
Ko panyaya yechikwata chenetball iyi muri kuti iyo.
Ndakutenda futi vasikana maJames awa anonzi mai.
MaJames.
MaJames, vasikana vatamba zvakanaka ndandichiriona bhora racho. Vasikana vari kutamba apa ndazorwadziwa kunzi vakatengerwa bhutsu nezuro manheru. Mukoma jonga zviri kuitika. Apa kuri kunzi mari yakaitwa mari yekuti vagone kubhuka mahotels vawane machicha avo akakwana asi mari iri kunzi iri kudyiwa.
Chinoitika ndechekuti kazhinji kana pakaa paine munhu anobata homwe pamwe ndiye anenge achiziva kuti mashandisirwo emari tinoaita sei achitarisa rwendo ruri kuendwa mberi zvino kuti hatisati takwanisa kuvabata kuti tinzwewo kuti zviri kumira sei kudivi ravo.
But mukoma jongo yangu kuri kuti munhu anobata homwe zvokutadza kutengera maplayers boots here.
Aiwa aitava pakaoma.
Pakaoma mukoma jonga.
Tinotenda zvikuru kune vari kuUK ikoko vari kubatsirana nechikwata chenetball team sevamwe vatiinavo pano parunhare vapanyika kare manzira vesangano rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe vari kuLondon ndo vamwe vevari kubatsira chikwata chenetball. Tinotenda zvikuru mukoma muzo.
Tinotenda. Asi ndaida kuvaudza kuti hazvizodisturbere timu yedu kuratidzira kwavari kuda kuitawo.
Regai tinzwe vachitaura
kuti vari kuenda kuLiverpool.
Regai tinzwe vakari manzira nokuti hatichatovabvunzawo kuti hazvikanganise here flow yechikwata ichi. Vakari manzira mubvunzo uri kubva kuna mukoma muzo ari kuSouth Africa. Hanzi madhemo amuda kunoita mangwana kuLiverpool. Are you not going to disturb the team?
Aiwa mubvunzo wakanaka chaizvo. Kana nesuwo zvinhu zvatakatanga tafunga izvozvo tisati taronga kutakuratidzira kwatiri kuita. Mukatarisa mumitambo yatanga nhasi ndopaitwa tanyatsoona kuti tikademonstrata ari nhasi taikanganisa zvinhu zvakawanda. Chechipiri kuratidzira kwatiri kuita isusu hatisi kunoratidzira tiri munhandare munotambwa mutambo. Kana vasikana ava havasi kutombotiona havazombotiona kuratidzira kwatiri kuita isusu. Charatidzira tiri kunze kwenhandare. Chatakanangana nacho ndechekuti pasi rese riziye kuti vasikana ava havasi kubatira zvakanaka. Izvozvo tinotarisira kuti zvichabatsira kuti vasikana ava vatange kubatwa zvakanaka. chimwe chandingada kuwedzera ipapa ndechekuti takaita futi mareport kumapurisa anokwana mareport anokwana matatu ese atakatoita kumapurisa ekuno ku UK mairirano nekudyiwa kwemari dzevasikana ivava zvokuti inyaya imwe yekuti tinogona kutozonzwa zvimwe zvakawanda mazuva anotera nenyaya dzepolice report iyoyo saka nyaya ino tiri kumaoko emapurisa futi muno muuk asi zvatiri kuita tiri kuita vasikana havasi kuzoona kuratidzira kwedu.
Okay, aiwa tinotenda. Ndafunga mukoma muso manzwa mubvunzo wapindurwoyo. Ndofunga mkoma muzo vaparu nare pata Mystikari Manzira explained after our caller muzo in South Africa asked whether they planned the demos tomorrow in Liverpool are not going to disturb the floor plan or the game plan for the Zimbabwe netball team.
Ye, kaya nazani lapa ke babakari manzira lia chukuti lia valichengisela kusasa ke kuna ngale e Liverpool lapo kapa kitalila kuna manto mazana. Kuto ngeungucho wabantu lapa mbona nazani kingaba pambanisa. Uwono mbona jani kuna?
Asiwa pambanisi. Inde le sakukaba ngadati singaga lungi tukuya chengisela loko. Uku chengisela loko wona ama nkaza na lawa asozo asubone lukuti siya chengisela. Siyawe si pande. Kwenkunza pande kwenkunza. Siyawe skondane labantu aba wewe uzobona umdlalo. Siwatshela into eyenzakalayo ukuthi ukuzwa kwabantwana laba ukungabhatalanga kuhle kwabantwana laba senzele ukuthi sincede bona abantwana laba bathole imali zabo bathole into zabo okumele bazitole.
Kusasa-ke liyabe lisenza njani okunye ubasekela liyabe likwenza bedlale Australia bakhona abanye abangena phakathi
bakhona abangena phakathi abangena phakathi abasoze bathengisele bayabe beqondane nokuthi bayesapota amankazana lawo abazabe bephande yibo babe betshengisela njalo singavunyela ukubabona after umdlalo sizabona ukuthi singabancedisa njani singabanceda njani abantwana labo thina esikudingayo ukuthi abantwana labo bathole inhlalakahle bathole into okumele bazithole ukuze bakwanise ukudlala umdlalo.
Hayi, siyawuza kakhulu ke sicela ubambe khonapho-ke sokutoa Donald.
Thina Donald mkoma Donald Mamboma makadi mkoma Mamboma
yongana mkoma Gibbs Murise.
Aiwa tilapeni mkoma Donald Mamboma takanzwa kuti president vari kugadzira mboma dziri kunzi dziri kuiswa munyu ndimi mwacho here wemboma idzi.
Ya mboma joke.
Taura itizwe chirongwa ndechedu kumboitira kuti mbabvu dzimboti tamukei nekuti vanhu vari kunyanyo taura zvinotsamwisana.
Ya ndizvo zvomugoma handinoda kuti hangu kuti sezvaitika sataona pavhidhiyo rera rekuti ravana vamoyo navamangwana vachidigwa mvura zviya zvinoita sekuti zvinogona kunge zvinozvikasvika zvekuti zvinenge amhirishonga pasiri pati ndo mararamiro avanoita kuno kumusha everyday iwawo ukumbunyikidza vanhu ivo vazviite havo kamwe ikako ndiona sekuti zvinoukasha hunenge huri muvanhu mugoma wajonga vanhu vane ukasha nechingwa chiri kuita mari chinga chawanikwi chakatanga chidhura chikazoguma chinga chawanikwi magete aangogara murima vanhu vapachirazivi magete ukasha hunobva muvanhu hwose hwoko zvezoradza kuti mwana wamambo muranda kumwe haufambi nouchingova kuti ndiri mwana wamambo yavaratidzwa chaizvo chaizvo
asi hamuone zvichiisa here Zimbabwe panenge pasina kunaka kana zvaakuzotariswawo nedzimwe nyika.
Bete mgoma, vanhu ngavarege kurova mbwa vakaita mbi ndozvatoti chaziva ndo chaizvo chaizvo zvakatonaka ndozvavanga kuti tachiedza zvinhu zviri paground chaziyazivi ngatirege kuita sekuti zvakanaka kumba kusina chakanaka ngazvitobuda pachena kuti hakuna chiripo nokuti munhu adira mvura asi munhu wekulandanika havasi varungu vatadira vataona vachidira mvura vanhu vekuzimbabwe adira munhu wekuzimbabwe mvura kukwadza kuti vanenge vachipokana pane zvinhu zvechitaizvi zviripo paground
ekuuza
vadigwa nevarungu taigona kuti hapamwe vacharusarira ganda apa vari kudigwa neizvi zvago vanhu vatema nevanhukadzi vari kugwaziwa nehama dzavo dziri kusha
ivanekuada
kunonyepa saka mwana wamambo muranda kumwe ngavarege kufamba vakaisa chizano muhomwe kana kuisa pahuma vatozoona tazvishandi.
Thank you so much mukoma Donald tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe muteereri. Tina Chief chine mukutu parunhare makadi ishe chine mukutu.
inotamba chose maka ya Simba wewe koko.
Ndingada indati ndiishe pamwezi chachete ndorenge chingoti chief iri first name.
Aiwa ndiishe avo pacheza avo.
Ndiishe chine mkutu. Vari kupi ishe chine mkutu?
Ishe chine mkutu vari mukati munomo Harare.
Harare. Aiwa tipe iwo pfungwa dzenyu panyaya dzatiri kukurukura.
Aiwa tinonzwa kufara chose kana vana veZimbabwe vachiwanikwa vari vanhu vanowana mukana wekuti vambosungurudzawo kutaridza kunyunyuta kwavo kune vanhu vakaita vana moyo ava kubirwa mvura kwavaita kunotaridza kuti nyika yese haina mufaro vana vari kuchema vana veZimbabwe vatotaridza ipapo dzimwe nyika dzeseka. Kana kuti kuona chako chatinoziva ndechekuti hakuna chinovandika chisinga sechakazobuda pachena kuti nemapopa panite kungatitambadzira chisibasa. Zvaitika nhasi zvinofasa ende tinokurudzira kuti vazvirambe zvakadaro vanhu ivavo vari kunyepa vachiuya ikoko vachinyepa kuti zvinhu zviri kunaka. Izvo zvikutaura kudai tirikutaura kudai tiwo yatokwira usiku huno kutaura kudai kwatova kutendera kumasocial media kuti tiwo yatokwira yatohaika again. Apa ikoko vanhu vaitaura kuti zvinhu zviri kunaka zvinhu zviri kunaka zvinhu zviri kudai zviri kudai kuno kuri kuurawa vanhu kuri kusungurudzwa vanhu kutaura kudai zvikala ndobvikala kutaura kudai izvi zvakatofarirwa kudzidzisa kwachinzi akataurirei zvaakataura pati tati is right kuti as an opposition member ane right yekuti ape vanhu maopinions ake aexpress maviews ake to everyone.
Asi ndikubatei muromo wachine mukutu harisi basa redare here kuti rizoona kuti zvaakaita zvakaitwa navasikala zviri pamutemo here kana hazvisi pamutemo pane kuti isu pano titi vanga vari right kana kuti vanga vari wrong.
Harisi basa redare nekuti dare ratongogara rakatonga kare isi chatinoziva ndechekuti dare rakangofanana nezvarakatiita kubvira pakutanga. Iri dare ratova worth more than the word worth matangira kanga akaita nyika iyika dai vakatongoisiya akatibatwa naSmith kana mugabe wake wavakabvisa nekuti zvavakamudisa vaakutobhoronga worth. Hatinambobvira tatenga rofu rechingwa ne$7 chingwa taichitenga ne$90 mugabe aripo. Iko zvinezvi tabatwa nemhandi dzimhondi dziri kutiuraya dziri kutishungurudza izvezvi pete patiri kutaura kudai mungava kana mumakonzi vanhu vanotanga vatarisana kuti watakagara naye munondiya nekuti hauzivi kuti uchingopedza kuti vanogona kundidraivha mira pano ngatiburuke tinde navo vanotaura nyaya yavo. Saka zvaitwa vana moyo zvinana mangwana tabvanzwa kufara zvikuru kwazvo batozoshayikwa angatifanirwa kunge atomboti awanikwa hatizoshuvire hedu kufa kwemunhu asi tati tishuvira kuti vana mangwana sekuuya kwavanoita ikoko mushure mekunge vatsoropodza nyika dzeikokoka sevachimbobatwavo mbovharirwa semavharira avanoita vamuwanikuno.
Thank you so much.
Tiri munhamo nekuda kwevanhu.
Thank you so much vachine mukutu. Tinotenda zvikuru asi hatikurudzire hedu nyaya idzodzo dzekuti aiwa tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru ndaanchiti hangu hatikurudzire hedu kuti tinongedze kuti vanhu vaita mhondi vadii nekuti tinge tisina humbo. That's chief chine mukutu calling from Harare. He is supporting what happened in London today.
Uh-huh.
Yes, and how many minutes to go, Gibbs? Just a minute and a half.
Just a minute and a half. So the problem is that we're not live streaming today. I think we are having challenges on social media.
Social media.
Yes.
And also we failed to get through to Mr. Mangwana and also Minister Moyo.
Yes.
And we tried also to get hold of acting Bulawayo Mayor, Mr.
Sinashe
Kambarami, Councillor Kambarami. Mm-hmm. Yes.
Yeah. So let's get back to Mr. Kalamanzira. Your last word, Mr. Kalamanzira, just 10 seconds.
Yeah, the situation in Zimbabwe it will not improve until people are prepared to stand up for their rights like we did here in London today. That's the attitude that we should all take as Zimbabwean citizens wherever we are in the world.
Thank you so much. Thank you very much. I think we've come to the end of the show now.
No extra time.
No extra time. But we wish the gems good
the
luck.
Best of luck tomorrow. Mm-hmm. And I know they will continue with the stride.
Oh, yes. So I wish I was in London.
Mm-hmm. To demonstrate or to watch the network?
To watch the network.
Ah, okay.
Yes. So I'll be with them watching on TV.
Thank you so much, Gibbs.
Yeah,
I'll
so,
do the same.
Yeah, sorry, we're out of time. We'll have to leave it there. We'll take our guest this evening, Mr. Panyika Kambarami. Sunday office keeps to be in Washington.
Panika Kariman.
Panika
Kariman.
Yes. Sunday office keeps to be in Washington.
Neni, Junga Kandemiri, Tenda Vatere, Wakwansa Finam Churongwa, Nemimose, Mam Tera Churongwa, Murifamuri, Mora Sakanaka.